Panyaya wondim Israel ichaneta pakuti Israel irikuramba kuti Palestine iwe ne one state autonomy. Iyo wada kuramba wachi occupy Gaza apa nyika jese including United States dirikuda two state solution ino exclude Gaza. Gaza inenge ichibelonga to the Palestinians. Saka ndipo pane nyaya iyi hombe ipapo.
Munoona vaviri ava vachizokwanisa kutaurirana here kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichipera, nekuti tiri kuona kuti pane vanhu vari kurasikirwa neupenyu munyika mbiridzi.
Kupera kwaichatoita ndeko kutoona kunge vatopinza vanhu vanenge vakaita sana Russia kuti vave kwazobatsira kumediata, nekuti ivo vari kusapotawo nyika dzakaita sana Iran nemaHezbollah nezvakadaro daro. Saka ngavataurirane nevanhu vese vane interest muhondo iyoyo kuti zvinhu zvipere.
Tinoona kuti nyika dzakadai seAmerica uyezve masangano akadai seUnited Nations nyanya World Health Organization vanga vari kukumbira kuti pamboita atingati aye mahumanitarian breaks, asi tiri kuona izvi hazvisi kuitika pari zvino. Chii chinofanira kuitwa kuti tionowo pachizowanikwa pachimbomiswa kuti pawanikwe chikafu nezvimwewo zvakadai semishonga zvichienda kune vari kuGaza?
I think chinonyanya kukurudzirwa ndechekuti America inofanira kutaura naPresident veIsrael vaNetanyahu, nokuti ndivo vari kupesedzera nyaya yekuti iende pamberi. And then vePalestinian Authority wo vanofanira kutaurawo navo nemaArab Nations avo neHamas kuti vadzore tsvimbo, nokuti zvino izvi vanhu vari kunyanya kukuvara vana, vanhu vechikadzi, ana baba vasinei nehondo iri kuitika.
Tombotarisa kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika dzemuMiddle East, munoona kuchikanganisika here pamusoro pehondo iyi?
Ini handione zvichimisa anything, nokuti Zimbabwe it is a sovereign state. Saka shamari dzedu neshamari dzenyika dzakawanda hazvimiswe nekurwisana kwavanenge vachiita.